Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wechitatu ndira 8 2025. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimparks inoti mvuu gumi nepfumbamwe dzakafa mwedzi wapera uye iri kuferefeta kuti dzakafa nechikonzero chei. Nhasi tine hurukuro namzvare Justina Mukoko nezvekurudziro yevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vakashaya vaJimmy Carter yekuti vabuditswe muhutapwa mushure mekunge vapambwa muna 2008. Vatalend Rusere vari kunzi vakapesvedzera mhirizhonga kuMozambique vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. Ii ndiyo mimwe msore nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Zimparks nezuro yakaburitsa mashoko ekuti pane mvuu gumi nepfumbamwe dzakafa kuSapi Safari nechirundu uye yatanga kuongorora chakakonzera kuti dzife. Mvuvu dzave kuchengetedzwa nekuda kwekuti dzave kutyirwa kuti dzinogona kutsakatika pasi rose. Ko chii chiri kupawo kuti mhuka dzife muZimbabwe sezvo kuchivero kwakafawo hove nezvipembere? Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Zviri kuratidza kuti pane dambudziko rakakura rekukanganiswa kwemvura madhamu edu nekuda kwepollution. Handizivi kuti iri kubva kupi pollution iyoyo muarea dzakafa mvuu, asi zviri kuratidza kuti seZimbabwe tatova nedambudziko guru rekuti mawater bodies edu haasiri kuchengetedzwa zvakanaka. Zvinokwanisa kunga iri mining kana chii zviri kukonzeresa kuti poison yakaita sana cyanide kana mercury, zvimwe zvinhu zvinokwanisa futi kukanganisa mawater bodies zvouraya aquatic life yedu.
Tichitarisa nyaya dzekuchera zvinhu zvakaita segoridhe nezvimwe, ndivanani chaizvo vari kushandisa mishonga inogona kunge ichikuvadza mhuka iyi?
Pane vemuno matinoti makorokozaya vanongochera vachimhanya vachienda havasi pasi kwemutemo zvavanoita. Vazhinji vacho vanoshandisa mercury. Tochiuya kumachina, asi kana tichiti machina tinofanira kuziva zvekare kuti vari kushanda nehama dzedu zvikuru sei. Vakuru vakuru vanenge vari muhurumende ndo vanenge vari atingati masilent partners, vana muzvina bhizimusi vasingazikani mazita avo. Machina havaremekedze mutemo, havaremekedze environment, havaremekedze vagari venharaunda, havana chavanoremekedza munyika muno. Chavo kutora the mineral yavari kutsvaka kuenda kwavanoenda.
Ko veema havasi kukwanisa here kugadzirisa dambudziko iri?
Veema vakutadzawo kuita basa ravo nekuti mining muZimbabwe ibhizinesi rahani vakuru vakuru vezvematongerwo enyika. Vakuru vakuru vesecurity sector vanenge vari imomo, saka vanofanira kunge vachimisa zvinhu zvakadaro vanongoudzwa kunzi dzokera kumashure. Apa panapa pane chimbambaira panopisa.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare. Asi muzinda weChina muZimbabwe unogara uchiramba kuti makambani enyika iyi haatevedzere mitemo yenyika. Dare Ramaja Street Muharare ranyima sachigaro wesangano re Southern African Human Rights Lawyers va Talent Rusere mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya dzavari kupomerwa dzinosanganisira yekuchikora mutemo wekupinda nekubuda munyika pamwe nekunzi vakakonzera mhirizhonga kuMozambique nemuSadak nemashoko nemifananidzo yavanonzi vakatenderedza padande mutande vachiti sarudzo dzenyika iyi hadzina kufambiswa zvakanaka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi Ishane Sumatova ati anobvumirana nemuono wevachuchusi wekuti varusere vanogona kutiza nyaya yavo isati yatongwa kana vakaburitswa mutirongo nekuti vakatombobuda munyika vachishandisa nzira dzisingabvumirwe uye vasina magwaro ekufambisa. Atiwo dariraona zvisingakodzeri kuti vabhadhare mari yechibatiso nekuti hapana pekuzovatsvaga kana vakatadza kuuya kudare sezvo vasina nzvimbo kana musha wavanogara muZimbabwe. Varusere vakasungwa musi wa 23 zvitagorera pera mushure mekudzingwa kuBotswana uko vainge vaenda kunotsvaga upoteri asi ivo vakaudza dare kuti vakaita zvekupambwa nekushungurudzwa ndokuzoendeswa kumatikitivha eCriminal Investigations Department wave usiku. Varusere vanonzi vakatenderedza maWhatsApp audio nemavideo vachikurudzira vanhu vekuMozambique nemuSadik kuti vasatambire kukunda kwebato reFrelimo musarudzo dzakaitwa kuMozambique muna zvitagorera pera. Vachuchusi vanoti izvi ndizvo zvakakonzera mhirizhonga yauraisa vanhu vanodarika madzana maviri nemakumi manomwe kusvika pari zvino. Varusere vari kuramba nyaya iyi vachiti dai zvavakaita yaive mhosva vangadai vakasungwa kuSouth Africa pavakataura mashoko aya pane penyuro yeSABC. Mune imwewo nyaya mudare iri mutongi anyima vaTimothy Chiminya avo vanozviti mambo munhu mutapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa yekuzvidza mutungamiri wenyika nekugadza madzishe zviri kunze kwemutemo weTraditional Leaders Act. Mutongi ati vachiminya vakabvisa Ishe Seke vaStanley Chimanikire vakagadza vamasimba Rubatika zviri kunze kwemutemo uye vati izvi zvave kukonzera kusagadzikana munzvimbo iyi sezvo Ishe chaivo vachimanikire vave kutadza kuita basa ravo. Gweta ravachiminya vaGift Mtisi vati dare rati kana vachiminya vakasunungurwa vanogona kukonzeresa mhirizhonga zvekare.
Saka nokuda kwaizvozvo kuri kunzi nokuda kwokuti zvakaitikirwa zvakaitirwa madzishe saka nevanhu vari pasi pemadzishe ivavo vanenge vasina kuvaraa.
Kubvira muna kukadzi kusvika muna Gumiguru gore rapfuura vachiminya vari kupomerwa mhosva yekubvisa madzishe nekugadza mamwe zviri kunze kwemutemo kumatunhu emasvingo neMidlands uye vachuchusi vanotyira kuti vanogona kuramba vachiita izvi kana vakabhadhara mari yechibatiso. VaFrancis Makai avo vanoshanda navachiminya vachibva kugokwe mudunhu reMidlands vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachiremekedza mutemo havana kufara nemutongo wapihwa nedare.
Hazina kubatika zvakanaka pakuti zeu yaramba chinhu vachakakonzeresa murovha kwachisiseke kwacho simutapa vasivo vakakonzeresa.
VaMutisi vati vachanzwa kubva kuna vachiminya kuti vopikisa mutongo uyu here kudare repamusoro reHigh Court. Varusere navachiminya vanzi vadzoke kudare musi wa 22 ndira kuti vazoziviswa zuva ravachatongwa. Mune monyaya mutongi wedare reHigh Court vapisirai kwenda vambomira kutura mutongo pachikumbiro chana muzvina bhizimisi vaMike Chimombe nava Moses Mpofu chekuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa yekushandisa magwaro emanyepo kuti vapiwe basa rinokosha mamiriyoni manomwe nemadzana manomwe ezviru zvemadhora ekuAmerica kuti vatenge mbudzi pasi pechirongwa chePresidential Goat Scheme. Vaviri ava vakaudza dare kuti vakazvipira kubvisa madhora zviru zvishanu pamunhu kuchengetesa mapasipot namabharani wedare pamwe nekupa dzimba nemapurazi avo sechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba asi vachuchusi vari kupikisa chikumbiro chavo. Vaviri ava vakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare ramagistrate uye vakakwira kuHigh Court vachiti pane zvashanduka kubvira pakaitwa mutongo wedare ramagistrate. Vachimombe navamupofu vakasungwa muna chikumi gore rapera necommission inoona nezvekudzivirirwa kweuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Mangusha.
Vateereri yechino ichiziviso chakakosha. tave ukwanisa kukupa inau zedu pa VOA Shona WhatsApp channel uye nepa Facebook mazuwa ose. Kana mchida kubatana nesu padande mtandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motraga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Muno kwanisa kuenda pa Facebook page yedu, patuno kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana inivamwe na uze Studio 7, zinotema zisina divira zakarere kera. Vanorarama neusope varikurudzira hurumende kuti ivawanise zvikwanisiro zvakaita semishonga kugadzirisa dambudziko rechirwere chegomarara icho chiri kuuraya vakawanda vavo. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vane usope vanoti denda iri riri kuvapedza sezo risingarapiki muzvipatara zvemunyika izvo zvisina mishina yekubata chirwere ichi chisati chakomba. Mozare Ignas Gurune vane usope vanoti chirwere ichi chiri kuuraya vane usope vakawanda.
Saka tombotarisira kuti pakaitwa budget ra 2025 takambokumbira kuti dai pawanikwawo allocation inoinda kuvanhu vane albinism kuti kwanise kuwanigwa mishini yekuti tigokwanisa kuongororwa cancer isati yanyaya kuindisa tiwanewo medication yekuti tikwanise kurapiwawo cancer muno munyika medu nokuti iri yatiparadza zvisingaiti.
Amai Vimbai Manyara vekwasadza kuchivhu vanoti mishonga yemafuta yekudzivirira chirwere ichi inodhura uye vakawanda wavo vanotambura.
125 mil Renivia riku costa $22 to $25 of which isusu tinoda kana mabodro 3 kana mabodro 4 pamwedzi saka zvinotigoshera.
Vanotungamirira mabasa musangano reZimbabwe Albinos Association vakuda kwashe masvinyange vanoti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvevanhu vane usope zvinoshayika nekuda kwechirwere chegomarara.
Tinoramba tichikurudzira hurumende yedu kuti dei yaita decentralize this cancer treatment facility kuma provincial hospitals ose so that whoever feels he needs to be tested anokwanisa kuwana that help in time to save a life.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Kudzanai Masinire vane chipatara chavo cheMasinire Medical Center mumasvingo vanoti dambudziko rechirwere chegomarara rinosvika pazvikamu gumi kubva muzana kuvanhu vane usope muAfrica. VaMasinire vakurudzira veutano kuti
ichokwadi vanhu vane zvinowanikwa nokudzidzisa varwere vealbinism kucreata awareness nokudzidzisa population vanhu vese zvavo vemunyika nokudzidzisa varapi zvakakosha kuti vanhu vane albinism vabatsirwe kuchengetedza ganda ravo nokuvapa mishonga atoti masunscreen ayaya.
Dr. Masinire vati chirwere ichi chinowanza kukurira vane usope vane makore ari pakati pemakumi matatu nemakumi mana. Vaenderera mberi vachikurudzira kuti zvipatara zvose zvikuru zvematunhu enyika zviise vana chiremba nanamukoti vane unyanzvi nezvechirwere ichi.
Vanoita vana chiremba vakasangana atoti multidisciplinary teams vana mukoti vanodzidzisa nezveawareness, vana chiremba vanonzi madermatologists, vana chiremba vanonzi masurgeons vanogona kuzooperator cancer, vana chiremba vanonzi maoncologists vanenge vachizobatsira vaya vanenge vadiagnose vane cancer, vaya vanobatsirawo even nokutaura vepsychology neinei.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi reutano munyika sezvo mutauriri waro vaDonald Mjiri vati vari pazororo. Vakati taura nemumwe wavo amai Jocelyn Chimonyo avo vakati tiise mubvunzo patsambambozha iyo yavasina kupindura panguva yekuenda pamhepo. Gwaro rakabudiswa pakaverengwa vanhu munyika muna 2022 Repopulation and Housing Census rakati vanhu vane usobe vanosvika zviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe ane makumi mana nemanomwe 1747. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. European Union nasi yashoropodza mashoko evakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ekuramba kubuda pachena kuti havasi kuzoshandisa mauto here kuti vatore dunhu rinozvitonga asi riri pasi peDenmark reGreenland ichiti mashoko asina nematuro ose ichitenda kuti nyika dziri mugungano iri dzinomanikidzwa kudzivirira chitsuwa ichi kana vaTrump vakapinda nechisimba. Mapurisa emuJohannesburg, South Africa, nasi ati vanhu vashanu vasungwa pamba pevaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa, vaNelson Mandela, nemhosva yekuwanikwa vaine motokari yakabiwa pachishandiswa pfuti nepfuti isina kunyoreswa. Imba iyi yapindwa nemapurisa zvitevera kurumwa nzeve kwakaitwa nekambani inotevera dzimotokari dzinenge dzabiwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tine hurukuro nava takazvidza chigodora ava vakaberekerwa kuZumba vakazodzidza pamure wa mission nemuHarare, mushure mezvo vachizoenda kuBulawayo uko vakadzidzira course yeengineering. Vakazomboshandawo muZimbabwe vachizosimuka vachienda kuBritain uko vave kugara pari zvino. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kuuya kuBritain ndakauya nokuda kwokuti mudzimai wangu akawana mukana wekudzidza kuva mukoti kuno, saka tikasvika amungagari nzvimbo dzakasiyana, ndo pandakadarika mhiri ndikauya kuno tichiteera mudzimai andange ndaroora.
Mave ikoko zvii zvamuri kubata vachigodora?
Chekutanga ndechekutongoti handina kuzouya ndichine engineering, because nezvi ndavanoti masocial workers, vanhu vanotaura nevanhu nekubatsira vanhu kuti vararame zvakanaka mumatunhu, ndobasa randinobhadharirwa zuva nezuva. Asi nepadivi apo ndinoitawo zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana, sekuti ndava nechano yangu yekutiwa ndinotaura nhau ndichikapa zvimwe zvakasiyana siyana inonzi Champions Network TV. ITV yandiri kuti ramangwana rayo ichatova TV of choice. Asi iko zvinezvi zvatiri kungoita ndezvekungotiwo tinopota tichisanhau dzinenge dzichibuda munzvimbo dzakasiyana siyana pachannel pedu, ende uye tinotiwo kana kuine zviri kuitika tinozviisa pachannel pedu. Ndinopa muenzaniso wekuti pana madriver airatidzira kumabhodha eZambia, takaita mukana wekuvabatsirawo vachiuya vachitaura zvinhunha dzavo, zvinova zvakazonzwikawo nehurumende yeZambia iye zvinezvi vapachinzvambo chekuti vaakutaurira. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatinoita paChampions Network TV.
Saka pari zvino muri kutepfenyura muchiwanikwa papi nevanoda kunge vachikuteererai kana kukuonai?
Iko zvinezvi tiri paYouTube, vanhu vakangoti Champions Network TV. Hatisatanya nokuredu, vanotiteerera vaakusvika zviuru gumi, asi tiri kutarisira kuti panopera gore rino tinenge taane vanotiteerera vanogona kusvika kuzviuru makumi maviri achidari.
Mune vatori venhau vamakapinzawo mabasa here?
Ndine vaviri vari kuZimbabwe iko zvinezvi vanopota vachiita news vachitumira todzisa pamasaisai ipapa. Asi nekufamba kwenguva mashandiro atoda kuti tiite ndeyekuti tinenge tiine macorrespondents munzvimbo dzakasiyana siyana, so that patinoita kuita news item yedu tinenge tingouyisa zvabva kumatunhu akasiyana siyana uye dzakabva kunyika dzakasiyana siyana.
Mune zvamuri kuita here zvekubatsirawo kusimudzira kungava kunharaunda kwamakabva kuZumba kana iko kuUnited Kingdom kwamuri?
Ndiri kushanda ane chikoro chekudzidzisa mabasa chemechanics ari kuMhondoro. Ndekuti ini ozo ndirivo kwamurehwa, ndakazovakawo musha kuMhondoro kwamubayiro, saka aripo anonzi veTanaka Industrial Training Center. Vana vanenge vari ipapo ndiri kubatsirana navo. Chandiri kuita ndechekuti chekutanga gurupu rega rega repaTanaka Industrial Training Center ndiri kuvatumira vanhu vanovadzidzisa kufambiswa kwezvemari, kuitira kuti pavanopedza kuva maqualified mechanics whatever, vasangofunga kuti kuenda kubasa ndo yega vanogona kutotanga oda kutanga mhindu dzavo vachiziva kuti mari dzinofambiswa sei.
Mune nguva yakadii matanga chirongwa ichi uye muri kushanda nevana vakawanda zvakadii?
Vana vandakatodzidzisa ndeve gurupu radarika iyo, asi ndashanda nemuridzi weTanaka Industrial Training Center ndofunga ndane makore maviri. Uye chimwe chinhu chandiri involved iripo inonzi MVPV, which is Men of Valor, Purpose and Vision. Unova urongwa hwekuda kuvaka munhurume kuti tive kuti tinombonzi munhurume chiiko, tingamutora sei kuti adzokere pachinzvimbo chake semurume.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuBritain vatakazvida chigodora vari parunare kuBritain kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezverufu rwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter. Mutumbi wavakata uri mudare reCongress muWashington DC umo uri kuonekana nevanhu. Vakata munhu aigara achitaura nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Muna 2008 vakashora zvikuru nyaya dzekupambwa nekuitwa kafira mberi kwevanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu. Vakanyanya kutaura nezvenyaya yamuzvare Justina Mukoko, avo vakapambwa mugore iri. Muzvare Mukoko vaitungamira sangano reZimbabwe Peace Project. Tavabata kuti tinzwe pfungwa dzavo nezvemashoko avakata ekukurudzira United Nations kuti ipindire pakupambwa kwavo.
Pandakabuda ndichinzwa vanhu vakabatikana nenyaya iyoyi zvinosanganisira vaJimmy Carter, ndakanzwa kudzamirwa kuti munhu asingandizive anzwa kurwadziwa nekurwadziwa kwandakaita inini. Saka kwandiri munhu ane akaratidza utungamiri zvisinei nekuti tanga takapatsanurwa nezviuru zvemabaira akatikedu, asi vakaita kuti nyaya iyi izivikane kumusorosoro zvangasingakwanisi kuitwa nemhuri yangu kana dzimushamwari dzangu dzepedyo.
Mungati mashoko akadaro angadai akabatsira here kuti musazoitwe kafira mberi zvanga zvaakuitwa vamwe mazuva iyayo pamanga mapambwa apa?
Inini nanhasi ndinofunga kuti kutaurwa kwakaitwa nyaya yangu nezvinhanho zvayakasvipa zvakaita kuti ndichengetedzwe. Vanhu vanga vakutya kuti vakazenge vatora mweya wangu zvanga zvichifarira mumaoko avo.
Tichitarisawo idzo nyaya dzekurwira kodzero dzevanhu, mungati dziri nyore here tichitarisa zvamakasanganawo nazvo muupenyu?
Haisi nyore, blessing. Zvikuru sei ukatarisa basa racho, ibasa rinofanira kunge richiremekedzwa. Asi zvinozoitika ndezvekuti ibasa rinoita kuti usangane nezvakawanda zvinogona kukanganisa upenyu hwako sezvandakasangana nazvo.
Chii chinoita kuti muite chidokwa dokwa chekuti murambe muchienderera mberi nebasa rakadai?
Inini ndakarwirwa upenyu hwangu ndikadai ndisipo, saka ndofunga ndine chitsvambi chekuti ndirambiwo ndichiuritsa mashoko ane chekuita nekushungurudzwa kunoitwa vamwe.
Murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Justina Mukoko vachitaura vari parunare muHarare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mbega zvamunofunga.
Muri yeStudio 7 vateereri nevashamarari vacho muri sei? ndofunga muri wadi kumativi mana enyika kwa muruku ndati mbota uroza wangu panapa mezikoro za huda kufurwa zinda andri kuona anzi zikoro zichifurwa pando parutanga inunzi heritage based learning yewana
ukatarza
wakuru wemu uru mende wanutanga zimizi lambo nyori zimizi nana zimiseki zese zwa wano ngu introduce uwa wana wawari kunyora vunzo the complete yevaka abolisha kanoti yevaka misa kuti takutanga zimiseki asi ndo iri kunyore vana vavo nokuti vanoenda zvikoro zvinodhura zvinoizwa iyo complete yevakarambidza iyi isu vedu vana vachingofonyorwa hazvishandi zvinoizwa nehurumende itinai
Studio 7 makadiko isu tiri panhau yekumozambiki Mozambiki chapo ari kutarisira kunzi achatonga muzino pa15 January. Mubvunzo wangu ndewekuti anotonga ani iye chapo akaruza kana constitutional court yacho haina chayakabudisa chinogeza maoko akachena kuti titi dare rakatonga zvakanaka pekutanga vakataura kuti chapo hawina ne 70% Venancio ane 20% odzokororazve vataura kuti chapo ane 65% Venancio ane 24% saka chokwadi chacho ndechipi ende nyika dzimwe dzingatambira here zvinhu zvakapusa kudai ndizvo zviri kutonyatsa kuoneka kuti hapana chokwadi chiripo saka zviri kutoratidza kana dai mavhoti akadaro akatambirwa vatongoraisa vanhu mahara hapana ende zviri kutoratidza kuti justice hakuna nekuti chiro kana mudare chaimo zvatinoziva nyika ichiri kutongwa chaizvo mudare ukapinda iwo kuti ndabirwa $20 unoiziva here mari yavabirwa ndabirwa $20 ma$5 egaega ozozvizve mangwani aiwa ndabirwa $15 10 ne$5 saka zvaakuchitaura kuti hapana chokwadi saka mavhoti aya dai dzanga dziri nyika dzaitonga nemutemo mavhoti aya aifanira kuraswa wanhu wodzokera pafresh election
pa2007 hamadi vateereri navashamarari nyika yezimbabwe ka yatongovaiwo ruyorwo rwamapfumo rwokuti varombo kuvarombo nokuti ivava vakuru ivava vari kungoramba vachidzorerwa pamabasa ka pamapenjeni ivava vatove nemari dzavo vana vadiki chaivo chaivo vari kukwangwaya ende vari kufaitira kuti vanhu ivavo vana vadiki ka vabude munyika vatize kuzoshaya vanovarwisa nenyaya yekuti havasi kuda kubhomupawa vana vadiki chaivo chaivo kavari kuma45 vachabva vasina kana zvavanenge vamboita pamabasa zimbabwe ka zimbabwe ngaione zvokuita vanhu ngatichangamuke varume zimbabwe yedu yaipa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 kana muchida kuti mupewo pfungwa dzenyu tumirai mashoko enyu pawhatsapp nhamba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 apa munokwanisa kutiudzawo zvamunenge muchifunga pane zvinenge zvichiitika asi tinokurudzira kuti musatumire mashoko ekunyomba uye mongotiwo gaga kuti vakawanda vakwanisewo kupa pfungwa dzavo muchirongwa chedu chelive talk diaspora forum na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko ari kusangana nezvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kushanda kusouth africa zviine magwaro ezimbabwe exemption permits vamwe vanoti mamwe mabhanga anga achimboramba kuti vakwanise kutora mari dzavo kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzedu dzinoti 001 202 465 0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mave kukwanisawo kunzwa nhau dzedu pawhatsapp sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare zimpax inoti mvuu gumi nepfumbamwe dzakafa mwedzi wapera uye yave kuferefeta kuti chii chakakonzera kuti dzife vatalend rusere avo vari kunzi vakapesvedzera mhirizhonga kumozambique vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murave zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naNtungamiri Nkomo.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ya sangana kweza kusihlwa mthwakazo mohle ku studio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuzivandlela 2025 igama nguNtungamiri Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhlangothi lukahulumende olubona ngezendle luthi kufe imvuvu ezifika phose yamachumi amabili eChirundu.
Layatela kuhamba kona manje esingathi bakundana inwe lesikhuza bakabize izikona so izinto zonke ezinjalo yizo ziyaphetha kakhulu ngamanje.
Abahlali elokitshini le Country Park esigabeni sehlalani kuhle Karikai koBulawayo bathi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi amanengi angene ezindlini abhidlize impahla.
Kunjalo nje umdaka ukukhona kunenge okuhluphayo ihlanyelo. Ihlanyelo nje ngoba bade sisuka endlaleni lesikiyo leyo abantu abalawa lokuhlanyelisa ngitsho.
Abalimi bakhala ngokuswela ihlanyelo ngesikhathi izulu lisina kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olweZimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phose yamachumi amabili 19 eChirundu. Uhlangothi lolu kaluvezanga izizathu zokufa kwemvubu lezi. Esapi Safari kumbiko oluwethule enkundleni yokuxhumana eX. Umqondisi wohlangothi lolo umnumzana Fulton Mankwanya ucele isikhathana sokuthi ahlolisise udaba lolo ukwenzela ukuba avikele uzulu okuqondileyo. Kulenyanga ezimbili kwafa obhejane inhlanzi lezinye inyamazana elekchivero duzane ledolobho leHarare okubikwa kwabulawa ngamanzi angcolileyo.
The Voice of America, VOA.
Ezinye izakhamizi elokitshini le Country Park esigabeni sehlalani kuhle Karikai koBulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi kumaviki edluleyo sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla lokudla njalo ziswele indawo zokuhlala. Izindlu lezi zibikwa zakhiwa ngomnyaka ka-2012 kungalungisiswanga kuhle indlela yokususa amanzi la nge-drainage njalo le imvama nxa izulu lisina. Ikhansili ibikwa yathi izadiliza izindlu ezilitshumi lasikhombisa kulindawo ukwenzela ukulungisa lolu hlupho, kodwa ayisenelisanga ngenxa yokusilela kwemali yokuhlawula labo abazazibhidliza. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uSithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Michael Ndlovu ongumgcini sihlalo wabahlali beCountry Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ikojipayi alilo mithi elikhulu kakhulu. So uzathola ukuthi lapho kuthiwa khona amanzi ayangena ngezindlini. Kuyabe kubangelwa ukuthi ezinye izindlu bona yiba bayakha kuzo. Bayakhela kohamba khona amanzi. Esingathi baqondana nxa lesihotsha bafaka izindlu khonapho. So izindlu zomuntu ezinjalo yizo eziyafekthwa kakhulu ngamanzi. Ikhansili yona iyazama ngamandla ukuthi abantu labana baphume. Ayithinki ngendlela abahlalisana ngayo bona. Yikho kubenza ukuthi bebe ne-problem. Ikhansili ngaleso sikhathi engiyona yayivele ingekho befakana khonapho. So bathethe ikhansili iyazama ngamandla ukuthi kwenzele ukuthi amanzi lana ahambe. Athi ikhansi le-government iyazama ukuthi wakhiphe. Manje abantu kungasebehlezi ukuphuma kwabo kakulula kunzima.
Kodwa kwezinye indawo-ke uhlupho lolu lunjani?
Okunye sekubangelwa yikuthi la ma-drainage ethu senza ukuthi izulu ngavele libe imizini singananga kakhulu. Sekuthe kugcwala amanzi sehle tutume siyangena ezindlini zabantu. Kuyatholakala ngoba le zulu leli futhi libuye abantu bonke bangacabanga ukuthi kuyabuya izulu eliningi kakhulu ngoba kakade kuthisa kwezulu lethu. So kwesinye isikhathi liyabajuma abantu sangaphitheyanga. Kodwa-ke ikakhulu abantu abahlaselwayo yibo nabo ababehlalele kuma endaweni ezingavunyelwayo ukuthi befake izindlu zabo khonapho.
Abantu bathola yini amanzi okusebenzisa akhongozelwayo? Njalo kuba njani kusimo lesi sama-sewage?
Nxa izulu sina kanje abantu sili ngathi bayaphumula ngoba uhlupho lwamanzi kakhulu lapha kobulawayo not e-county park. Hhayi leso luluningi kakhulu amanzi abengasikho emadimu then ukuhlalisa kwezulu hhayi lenkulumo sezifukulwa kwabantu ezivoraneni sokuba lutshwane ngenxa yokuthi amanzi bayakhongozela bayathola sini kodwa hhayi kuba ngcono i-council layo izama sibile lapha lapho amanzi abengasikho kodwa izame ukumiramira then uhlupho esilalo lwamathuwa hayi luningi kwesinye isikhathi anti amanzi angavuya lapha ame maningi ayatutumba ethine ethingena la hayi bayakhala sini ukuthi akhona ngamasuka njengathi thinathi njengama-resident bayaripota kithi thina esihambise kwi-council i-council ayihambise khona ngathi kuma-technocrat uhlupho lwamasuka sibili ngabe kuyayenzeka sibili angazi ukuthi i-government kumbe ngangenela ukuthi dinama-private angecala nama-local authorities ngoba ungathi ama-local authorities sebesehluleka udaba lokuthi banqobe amasuka.
Umnumzana Michael Ndlovu ngomgcini sihlalo wabahlali be-Country Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Kulabalimi abathi iyasilela inhlanyelo yomumbu lamanye amabele ngesikhathi izulu lisina kuhle kwezinye izigaba. Abalimi abakhulumele Studio 7 eCholocho, eLupane, iNyamendlovu, Gwanda laseBinga bathi bebelethemba lokuthi lonyaka bazalima amabele amanengi kodwa kukhanya kusehlula ngenxa yokusilela kwenhlanyelo. Kwezinye indawo bathi inhlanyelo iyatholakala kodwa iviza imali ephezulu. Abayithola kuhulumende phansi kohlelo le-Presidential Input Scheme labo bathi itholakala nzima. Sixoxele umnumzana Thembelani Moyo, umlimi ohlala esigabeni seKwarayi eLupane eMathebelele North.
Isizini ka-24-25 iqalise ngendlela edanisayo kakhulu. Isimo somkhathi izulu likhanya liyaklayela. Ngikhuluma nje abalimi baqalisile ukulima, baqale izulu lapha kithi linemhlaka 1 January. Okutshengisa ukuthi abantu abaningi akabi leviki beqalisile ukulima. Ye, kuyalinywa sibili, hhayi. Umdaka ukhona wala amalanga kumele ukuthi abantu bedonse gadalala. Kodwa-ke hhayi kunjalo nje umdaka ukhona kuningi okuhluphayo ihlanyelo. Inhlanyelo njengoba kade sisuka endlaleni le esikiyo leyo abantu abala lokuhlanyelisa ngitho. Kukhona okuzinhlanyelo lokho esikunikwayo okungama-2 kg kwamabele. Yikho esesidanela kikho.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Moyo. Singathi-ke kuyini okunye?
Okunye njalo khona okudonsisa emasimini lapha hayi inkomo zisacakile. So abantu abaningi bebetshaye la magodi entwaza ugajombo
yikho lapha abantu asebesikela khona nje kwamalanga la okuthi nxa umkhathi ungawo lokhu usenza njengalokhu esikubonayo amalanga la izulu singani liyavuza enxa yemhlawumbe kungathembisa ukuthi abantu bazaphuma endlaleni le khona kodwa ke ngikhuluma kunje inkotha izifuyo akukabi lokudla kwezifuyo izifuyo zicakile zicakile abantu basebenza nje zihlala egangeni badinga izifuyo kagadalala so siyakhuleka ukuthi ngayizulu leli liyana kulomnyaka izifuyo ziningi zifile kakhulu labantu badonse nzima umnyaka ka-2024 lo sikhalela ukuthi 2025 abe umnyaka ongxenye ozaba ngcono.
Umnumzana Thembelani Moyo ngumlimi ohlala esigabeni seKwarayi eLupane enyakatho yemaNdebeleni. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseLupane. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Busani Vundla ukhansila kaWard 6 eCholocho.
Esihlangabezana lakho ekakulezabelweni zethu emasimini sihlangabezana lokubakhiya lesi kwabazali abayihlule ukubamba izifuyo in time. Kathesi ungananzelela izulu liyana kuhle emasimini kodwa ke nxa sokufika isikhathi sokuthi sikhangelele izivuno inkomo sezingena amahlanga sebeyekela inkomo before isikhathi sokuyekela emasimini singekafiki. Njengobana kathesi kuqala umnyaka isiJanuwari now. Then from January, February, March, izikolo mabevala abantwana kumbe April. So siyavulela izikolo zisiyavula isecond term. Abadala beke abasakwanisa ukulondoloza inkomo ukuthi ziphume emasimini. Yikho kusuka kube umqoka okusihluphayo kakhulu kakhulu.
Singathi kuhlupha kanganani konoku kansela?
Solo ukuthi omunye uyabele izivuno esikhulu esiphakemeyo ukuthi engawondla abantu bakhe phose umnyaka wonke. Ukudla kuphelele emasimini, ukudla kwabe kungekawomi, umumbu yabo ungawomi, engavuni, usevuna le nkomo, ngapho uyavuna, ngapho uyanina inkomo. So yikho kukhona kakhulu. Bese sithi labaphathi bethu bomdabu, bayehluleka futhi lakho ukulondoloza ukuthungamela izakhamizi ngendlela eyiyona. Silabaphathi bomdabu, abalisa, ama-chiefs, ozebhuku, bayehluleka ukukontrola abantu. Lami nginje ngomunye owathi komunye umnyaka sike savuna sile nkomo emasimini. Akunjalo ukuthi nxa uyabe usuvuna kule nkomo kusese lokuthula ingona kuyabe sokungasekho ukuthula. So yikho esikukhangelele ukuthi mhlawumbe encike lika Ward 6 kwelika Mathupula our chief senator ukuthi ngabe bayasihlonipha sibili. Behloniphe induna yami, induna yethu sonke. Ukuze nxa iphakamisa amazwi ikhuza, ikhuze ikwazi ukuthi ikhuza abantwana abalalelayo. But abantu bayehluleka khona lokhu ukuthi bekhuze bekhuzeke. Bayehluleka futhi lokulalelwa zebhuku ukuthi hayi bazali inkomo kaziphume emasimini naso sikhathi samasimu lesi inkomo ziye emadlelweni. Bona amadlelo ababe sephakathi kodwa lo nyaka ngendlela ukuthi izulu liphuzile ukubuya ngilethemba lokuthi imepe encenye kuzaba ngcono sibili kakhulu. Indlala yona kade singasayikhangelelanga njengoba nezulu selimile kangaka lakade sinje lokhu eliqhubeka lisina.
Umnumzana Busani Vundla ngukansila ka Ward 6 eCholocho ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ibutho laseMelika namuhla lihlasele amalwecatsha eHouthi kwele Yemen, lapho elibhidlize khona indawo eziningi. Lokhu kubikwe ngabezindaba abeReuters. Kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu asebebaleke emizini yabo empumalanga yakwele DRC ngenxa yokulwisana phakathi kweqembu labahlamuki M23. Lebutho likahulumende. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. kweziphathelane lemelika osemelele ukungena esikhundleni sikamongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump namuhla ucele inkantolo yeSupreme Court ukuthi ivimbe ukugwetshwa kwakhe ngolwesihlanu phezu kwecala lokuhlawula isivalamlomo omunye owesifazana abikwa wayalaye emacansini phambilini kokhetho luka-2021. UTrump wafunyanwa ele cala ngumthethwandaba wedolobho le-New York unyakenye, kodwa umahluli wakuveza sobala ukuthi kasoze amvalele ejele. Umthethwandaba weSupreme Court wona ulaye abatshutshisi namuhla ukuthi babe sebetshilo kusasa ukuthi bathini ngesicelo sikaTrump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele landela okwenzakala eMelika njalo eyingcweti kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Isizathu umnumzana uTrump engafuni ukuthi angene esihlalweni segwetshiwe kuwukuthi isigwebo silithunzi singumthwalo kusithunzi sakho ebuntwini bakho endleleni okhangelwa ngakhona. Ngakho-ke kafuni ukuthi kufike umhla ka-20 athema phambi kwabantu abantu babone umuntu owagwetshelwa amacala athile icala elithile. Kuqakathekile kuye lokho njengosopolitiki njengomongameli ukuthi afike laphana engumuntu ohlanzekileyo ongelacala ebantwini la kancane, ngoba nxa esegwetshiwe kuyabe kulethunzilo yalelo elikhulu eliyabe lokhu lisithi phela lowo ome phambi kwenu ngumuntu osowagwetshwayo ngamacala anje. Uyakuzwisisa-ke lokho, kafuna ukuthi kulimaze ukungena kwakhe esihlalweni.
I-Supreme Court ubona iphatha udaba lolu olwesihlanu lungakafiki yini, njalo ubona iluphatha njani?
Lanxa ingajwalanga ukuphangisa kakhulu ukwethula izinqumo iSupreme Court yeMelika, isengaluphangisela lolu daba ngokuqakatheka kwalo, kanti-ke futhi isengaluyekela ludlule ingenzanga lutho. Akukacaci kahle ukuthi izabona ngayiphi indlela, izamisa ngayiphi indlela, kodwa amathuba makhulu ngokulinganayo ukuthi isengaluthatha masinyane ithi hayi isigwebo kasethulwe ngemva kokuba esengenile esihlalweni, kumbe ibeke nje eceleni ngokuzithulela, kumbe ikhulume ithi yona hayi kaqhubekele phambili. Ngakho-ke sisazabona khona lapho sekusenzeka ukuthi iya ngapha kumbe iya ngapha, kabucacanga okwamanje.
Engena nje embusweni mhlaka 20 kuyona le inyanga uTrump, kuyini okungakhangelelwa nguzulu weMelika lamazwe omhlaba nje jikelele kumbuso wakhe?
Ukungena esihlalweni kwamongameli uTrump kuzaguqula indlela eziningi iMelika esebenza ngakhona, phakathi eMelika emhlabeni wonke jikelele. Njalo sesambona ethinta iGreenland, ethinta iPanama, ethinta iCanada, ethinta iChina, kusho khona ukuthi kwezangaphandle kwezobudlelwane labanye amazwe kuzaba lenguquko ezinkulu kakhulu. Amanye amazwe azasele egcekeni engelamngane ajwayele ukuba lobungane leMelika, amanye-ke enjengabo-Israyeli azathola umngane oqinileyo kakhulu. KwabaseRussia le-Ukraine kusengenzeka ukuthi kuyisebenzele iRussia nxa esengenile uTrump, kodwa kakuthembisi engakangeni ngoba ungumuntu ongacacanga ekusebenzeni kwakho, usengaya ngapha engapha, angathi ukhonela ngapha kuyaye ngapha. Ngaphakathi eMelika sizabonelwisa kakhulu ukungena kwabantu ngokungekho emthethweni, sizabona gijimisa kakhulu ukukhetha amajaji lawa akhangela izinto ngendlela le Democratic Party engakhangeli ngakhona. Sizabona egijimisa ezomnotho, sizabona njalo efaka imithelo le okuthiwa ngamatharifu ebudlelwane lamanye amazwe. Indlela azasebenza ngayo vele izathinta wonke amazwe ngendlela enkulu kakhulu, ngendlela angazange athintwa ngayo eminyakeni leyo ngu-4 edlulileyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ulandela okwenzakala eMelika, njalo uyingcwethi kwezombusazwe. Sixoxela ekobulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula i-link ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo mnumzana Thembelihle Ndlovu. Yena olenkampani elungisa impompi zamanzi asetshenziswa ezindlini lezokuthwala ingcekeza yabantu ukwakha izindlu leminye imisebenzi etshiyeneyo. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngirani company plumbing eyami, plumbing and electrical nasetepe.
Yes, ngathi inkampani le ibizwa kuthiwa kuyini?
Uma uyi-checka kwi-internet ulihle and electrical plumbing maintenance.
Ye, lenzani khonapho kukampani?
Siyenza ukwakha i-building isiqaphansi, ukwakha plumbing nogesi. Siyasayina ne-certificate uma kuthi umuntu ofuna ukudayisa umuzi, ama-COC siyaofa.
Nxa usenza umsebenzi wona lowo we-plumbing lowo, kambe singathi wawuqala phansi kumbe kulo muntu wakufundisayo, waqala njani khonokho?
Ukufunda engakwenza lapha ngafundiswa omunye umuntu ngisebenza as assistant. Ngokubekezela kwaye ukuthinini kuba nzima vele uma ufunda umsebenzi phansi komunye umuntu okubhadala imali encane. Kwangiphusha ukuthi ngize ngibe nesifiso sokuthi ake ngenze into eyami, kodwa ngiqale ngithole ulwazi. Ngithole ulwazi bese ngizohamba-ke ngiyofunda-ke ngithole iy'ncwadi ey'phelele ezingivumela ukuthi ngikwazi ukusebenza.
Ye, wasuqala nini inkampani yakho le?
Inkampani ukuyivula ngiregister last year, which means mangaphazami laphana uJanuwari. But-ke mina vele ukusebenza ngaqala ukuba kwi-industry 2014, ngile ngaqala khona ukuthi ngibe show ukuthi sengizimela ngingedwa. Ngiplana ukuvula inkampani, i-certificate zami zaba approved ngo-2023.
Singathi kuyasebenzeka yini Baba Ndlovu?
Kuyasebenzeka Dube, khona akukho lula, kodwa ma uyindoda kufanele uqine, ngoba vele ayikho into eza lula ekuthinini usebenza ngabantu. Kufuneka uthembeke, kufuneka ube sure futhi into oyenzayo ukuthi izokwenza omunye umuntu akwazi ukuqhubeka anikeze omunye umuntu ulwazi lwakho nangendlela osebenza ngayo ngabantu.
Kodwa kuyaphileka yini kubhizinisi yaleyo? Kuyabisa inzuzo?
Inzuzo iba khona Dube. Into engayi-understanda kakhulu ku-construction, umsebenzi ongapheli, umsebenzi ohleli u-wanted. Ngikhumbula ngalesikhathi se-COVID kwaba nento yokuthi shutdown, lockdown, kwavalelwa abantu. Mina ngaze ngavalelwa, ngaba ne-permit yokusebenza all over the country, ngasebenza futhi ngakwazi ukuphila. So isifiso engaba nazo abafowethu, uma bekhona abanye abafisa ukuthi bathole umsebenzi o-right, u-construction work kunzima vele ukusebenza ku-construction, because omunye umuntu usuka kuthathe ezumuntu ongafundanga, kodwa umsebenzi ohleli u-most wanted.
Sizokuthola ilungisa lamagiza lokunye, akusitshela ngamapitshana okunye kuyini?
Into engizoyichaza kabanzi, amagiza maintenance, indlu siyamaintaina, pipe leaks, block drain, leak detector, i-plumbing yonke nje maintenance, ama-toilet installation, bathroom installation, giza installation, giza repairs, toilet repairs, into esizenzayo kakhulu lapho kwikampani. Noma ungena kukhasi lethu uyakwazi ukuyithola kwi-Facebook, ikhona futhi uma ungangena phansi uka Thembelihle Ndlovu uyamthola ku-Facebook, ubuse ubona yonke into oyifisayo lapha uyayithola ikhona.
Ya, ufisa ukuthi bakuphume ungathi bangakuthola ngaphi?
Ngitholakala ku-073-951-3333.
Ku-WhatsApp
ikhona leyo number.
Kuyiphindi?
073-951-3333. Ngiphinde futhi ngithi mina ne-cross country we do, siyahamba, so kuya ukuvumelana ne-client. Ikhodi ye-South Africa +27. Bese uthi number oyifonelayo 073-951-3333, uzothola uThembelihle kaNdlovu.
Ye, sizwa njalo Ndlovu, kuthiwa uyafundisa abantu khonokho ke okhuluma ngakho, into ze-plumbing, le nto zifanayo. Akusitshele ngamapitshana ngakhonokho, uwenza njani khonokho?
Sengifundise abantu abaningi. Ngesifiso engifisa ukuthi umuntu onesifiso sokuthi athole ulwazi naye azimele kusasa, azithole sephilisa umndeni wakhe naye futhi eziphilisa. Ngiyakwazi ukukufaka esikolweni ufunde, ubeke imali yakho, ubusuya ufuna ke isitifiketi ke usunolwazi.
Umnumzana Thembelihle Ndlovu isizalwane seZimbabwe esilebhizimusi kwele South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Cape Town khona le kwele South Africa. Soku isikhathi sokuzwa impono yenu lina balaleli bethu ve Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Salibonani Studio 7. Umlevo okhulumayo kolo station. Hey, mina ngikhathazekile manje. Yazi umnanga kwavela engena from one azange ngamthanda lo muntu. Angimthandi. Kala sifunde sokuba ngo president. Lo muntu izandla zakhe zingcolile emathefeleleni. Endi ube buya maye lokho esithi uyenza i-development, uyenza i-development emashoneleni. How can you be a president ofuna ukudevelopa one side, ungadevelop yonke indawo? Then u-expect ukuthi uzoba i-good leader. Yes, I wish isikhathi sake makuphela bemfakeje. Ngisho isifiso sami phela ukuthi abotshwe.
Hayi, Sanibonani Studio 7, Sanibonani Studio 7. Hayi, Phikani, siyabonga. Sibonga nje nemkhulumo yabantu abathi bona usuba ngiza urongo ukuba sokungazathi sokuyiligasi yasekuzapho. We have to blame ukuthi e-Africa why kwaba lo lokuze li-Ian Khama ngaphansi kayise uSerete Khama. Why kwaba lo John Senior Kenyatta ubuye uJomo Kenyatta. Why kwabuya kwaba lo Kabila Senior, kwaba lo Kabila omncane, kwaba lo George Bush Elder, kwaba nama-Junior George Bush. It doesn't mean anything though, can. As though umuntu eyi-member that particular party, it doesn't destroy anything. Akula nto ukuthiwa lokhu kuyabe sokuyiligasi yangakithi. No, ma ungamthandi umuntu ungamthandi vele ma ungangenanga ephathini leyo, just do aside with that. Uright usuba ngilizwe because indlela yakhe okungene ngayo useproducile kuyabonakala. From now izaphi lokhu yarepistwayo kuyevekote junior councillor and nabantu ababekhonteskele u-MP ubonakele mpela kunamandla phambili masibaminilizwe phambili. Thank you, siyabonga Nkomo, qhubeka.
Studio 7 njani? Hayi, Studio 7 mpela lelo liqinisa mpela lo babo bekakhulumethi abantwana besiNdebeleni bangafundiswa ngamashona kanjani. Kanti kufuna ukubulawa luphulimi, kufuna ukubulawa isiNdebele kanjani. Kungathathwa mpela umuntu ongazi isiNdebele ehambe efundisa esiNdebeleni. Kuyabe kuthini? Angithi kuyabe kuphezu kwesomething ukuthi kumele kubulawa lolu limi. Umuntu esiNdebeleni akafundise esiNdebeleni. Weshoneni akafundise eshoneni, wesikhalangeni ngakujala akafundise isikhalanga. Kanti lo waye ngathi kufuna ukubulawa ezinye izilimi kukhuliswe ishona.
Studio 7 omuhle njani donke basakazi, siyalithanda sithanda sibonga le ndaba zenu lisedulela zona imihla ngemihla. Hawu, kuze sizwe lapana dalaphana sithanda ukuthi uhamba njani. Hayi, sibonga lezulu elihle elinayo lapha ematopo. Hayi, izulu liyazinela lakho, konke kuhamba kuhle. Siyabonga.
Njani laphele khona, liyaphila yini? Unyaka omusha lonke ngelithandathanda edaluka moveni kwenya awe.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngeWhatsApp. Life Talk lamhlanje sixoxa ngokulungiswa kwamaphepha ohlobo lweZimbabwe Exemption Permits ngohulumende wakwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olweZimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phose yamachumi amabili eChirundu. Ezinye izakhamizi elokishini leCowdrey Park esigabeni sehlalani kuhle eGarikayi koBulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla. kulabalimi abanengi abakhala ngenhlanyelo ngesikhathi izulu lisina kuhle endaweni zelizwe ezinengi. Kwanele Mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk. Walivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.